Blessing Zulu ndichiti hei ni msore nao dzedu dzanasi. Chitatu, chivabvu 18, 2016. Vechitendero chechikristu voratidzira mwarare vachiti havasi kuda kuti gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vaenderere mberi neurongwa hwavo hwekumanikidza vana vechikoro kutora mhiko mazuva ose. Zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvotarisirwa kuurayiwa kuIndonesia nekuSingapore zvichitevera kuwanikwa zviine mhosva yekuva nezvinodhaka munyika idzi. Mumwe sabhuku akarova nengwe MDC kumudzi opika kwemwedzi misere achiita basa pachingwena primary school. Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa kuratidzira kwaitwa nhasi muHarare nevanhu vanga vachiti havasi kufara nezviri kuitwa negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora zvekuti vana vatore mhiko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 1-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.